Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kuzviti ndova munyori ndinodzokorora. Vari kuzviti ndova vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezo chavangu. Vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections achaitwa mwedzi unouya vari pasi pebato reCCC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarayiridzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabai elections achaitwa musi wa 3 kukadzi vari pasi pebato reCCC varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vashavangu vaudza Studio 7 kuti vano hurongwa hwakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Vamwe venhengo dzeCCC vari kunzi vari kuda kurambidzwa navashavangu kukwikwidza vanosanganisira vao Stalo Siziva vari kudawo kukwikwidza kupelanda vashavalala pamwe navaAmos Chibaya vari kudawo kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeCCC idzi nedare renomination court muna zvita gore rapera dzichiti dziri kudawo kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navashavangu. Vashavangu vanonzi vane hurongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare.
The Voice of America, VOA.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvafurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarayiridzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vati kusashanda kwevarayiridzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varayiridzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varayiridzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 200 nemakumi 56 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varayiridzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kuswera vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge sveshe nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana wovanga vachitotadza kuuya kuchikoro. Mutaiona matendenzi ari as low as 30%. Kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorwa kuchikoro nenyaya yekusitadza kubhadhara maschool fees. Saka varayiridzi vakangopedza vhiki rese vakagara. Tokutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya yemuhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihoro?
Horo yevarayiridzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepensheni, patanga kubviswa matax. Tinoona pa $300 shoma yavaisitambira yetu kuona vaakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti maprice atokwira nematax nemalevies akaiswa aya. Cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodona pasi zvakanyanya.
Ko hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Tane nguva tainyorera pakavhurwa chikoro takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe. Tiwanewo minimum ye-1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chatatitanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda. Saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tikuedza nepatinogona kuti tiise puresha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu, tikurumidze kudzoka kumakilasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya kugara kwavo pamabus stop kuchiratidza kutsumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tichiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tichiri takamirira zviribumbiro remutemo bill of rights kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira, tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga fikira pfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarayiridzi?
Vari kunyunyuta nemihoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varayiridzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Vaobet Masaraure, vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reatuzi manyepo emandiriri, varayiridzi vedu vari muzvikoro vose vari kuuya kuchikoro. Isu chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neatuzi. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo atuzi mamembasi chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo, zvokuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varayiridzi vari kuita sitini. Varayiridzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isusu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults ea level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%. saka isu turi kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Mapurisa anonzi svondo rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti concerned citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland west vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Munangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Atina ukwanisa kunzwa ire mapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume avari kutsanangura.
Ya, semugari wote takangozvungurawo ndega. Ndakati regai ndiende kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda musoro 29 kunokumbira mvumo ndakanosiyawo tsamba yacho saka ndichizokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tsamba yenyu iripungoya kangobvowo mandiri chemugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu pane paine chaari kunyunyuta nacho
indaa yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancellors nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaitewo kana kudyowo kana kuzivikanwa nebato ravari hatimaona nekurwadzikawo semugari ndipatikaitiwo pfungwa dzekuti rega tinokumbirawo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi
mapurisa akandiitazvo zvakona amene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa 29 takazozibva musi wa 4 chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wanai zviri pamutemo vakabva vati cancelled hazviiti nekuti matika shoti notice ndakatsanangudza nezvemopu zvamene zvakaitana nezvemopu chichichi vanhu vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa chematera acho havanga vaita saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga inekutya vanhu vakuindwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka nee zvacho zvakabva zvaitika izvi tikabvatatyira kure patengeri nyaya yekuti zviri kuitwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutsamba yacho yatakavapa vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kuteererwa nekwese kwese kwamunenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usina kuti nekumba kwacho hakuchitigarika unenge uchiteererwa
ava vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana kuchizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunhare kuurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati melondon mukuratidzira kuri kutsigira palestine kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yaurayisa vanhu vakawanda pakati peisrael nepalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu vakuru vakuru mucolombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwaurayisa vanhu gumi nevasere nekukuvadza vamwe vane chitsama Uye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiine hurukuro naamai Rudo Chindizwa Moyo, avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose, vachiita izvi vari muPretoria kuSouth Africa. Tinotanga nekukuchingamidzai muchirongwa chedu amai Moyo.
Aiwa, tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vateereri vose veStudio 7 kuti makadii negore dzva Happy New Year.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekurangarira vateereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikurukure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana-siyana, kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mayunifomu. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri amai Moyo?
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvese, kudarika amwe mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri ibasa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona. Zvandine ndichisona ndinosona kubva pasi pemoyo, ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unosungotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita. Nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma inge ichitomhanya usiri kuda kuinda kumusha kundopa mwana yunifomu. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kushona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro. Ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Pakangoitawo vamwe ticha misi mistresi vakangouyawo kutatova kumagrade 7 kuya kuya vakaadresawo kuti vanoda kusona. Sezvineiwo ndikabva ndazvifarira. Zvinhu zvandaindofarira kubva ndiri kuumba bhozi, I think mama wangu vakanditengera mushini ndichiri kupuraimari. Uya uya wemaoko uya ndokubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvozvo, ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvitarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekusona izvezvi izvi. Ndikazvidzidza kuchikoro ndibva ndatozotengawo muchini, ndibva ndatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo ndichienda mberi.
Kuuyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But ini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa, kandinoshandisa manheru kabva kubasa, ndopandinoita zveshowini izvozvo. Nemaweekend sometimes ndiri kumaenda kubasa. Saka makastoma pari zvinhu, haiwa, ndinotofara nekusapota kwavanondiita. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinavo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mayunifomu. Handisati zvangu ndanyanya kuenda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emutatu. Aiwa, handisati ndasona nokuda kwenguva ndo inondibata. Nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka basi. Ndinoshona, ndinoshona mayunifomu. Kana pane vakatoteerera izvezvi vasina zvavo, plus ini zvandoita manje ndinee ndichibatsira kune avo vane vasinawo. Ndinokwanisa kuti aiwa, uya ndikusonere wozondipa kana wadi, kana waiwana especially pamayunifomu. Ndoziva nhamo inoona vanhu nekugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa, kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apeke mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvekubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya, kuti kana usina zvako mari uyandikuitire mwana wako agonekunda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhlemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera hurukuro yedu pane ino nguva?
Shoko randingada kutiudza vateereri ndirokuti tiri vanhu especially kuvakadzi, ngativeiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nokuti vari kuvamwe vana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vamwewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako. Usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei amai moyo?
Vanoda kundibata vanondibata kwa email yangu ndine email chindizwarudo@gmail.com kana kundibata kuti kuTikTok iriko kuti iyoyo chindizwarudo@gmail.com kana panhamba dzangu handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa nokuti ini handidi zvisina basa asi nhamba dzangu regai ndisiye dzipidzeni paWhatsApp ndiyo yeWhatsApp iyoyo yedu South Africa inotanga ndi 27 then goes 07-9-65-80-04. Then it's Facebook, Rubo Chindizwa. One on one is up. One of one of one of Waka Jeka Jeka, Waka Jeka 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 Jeka
Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka
Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka Jeka
Manga makateerera kuhurukuro yataita naamai Rudo Chindizwa Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka.
Wateri ndinoyaira kuti shure yangu yekuti tinongogara tiri parunyararo nyaya yekunaya kwemvura chokwadi iri kunaya apo nepapo dzimbe dzine dzichishirikika dzichishetukika hatichandingangoda kutaura chokuti kudini redu remasonalize central kunyanyisa iri mudistrict yemount darwin mvura iri kunaya zvikuru yakanaka haisi kunyudza mbeu iri kunaya zvakanakisisa chaizvo asi regai ndingoti maonero angu ndeyekuti isi takazvarwa zvedu kare kwete kare zvakanyanyisa asi kare ndaakuona sekunge mvura yedu yaakushanduka ichidzokera pachinyakare manayiro aiita kare vamwe vanotiwo zvavo kwaane nezveclimate change hongu zvingangodaro zvazvo asi kana tichinyanyozembera paclimate change isicho chivanhu chedu chinenge chichiti maumbe emvura ane zviratidzo zvatinoona setsika dzedu tinoona kumudira kwenhemhere tinoona tsambati tinoona zvakare nedova tinoona zvakare nekuti gororo rinei kushomeka kwemazhanje chiratidzo chokuti mvura iri pamwaka wakanaka
kare yainaya sei mvura iyi uye zvii zvamaizoita kana makanga mati mvura yaita shoma
kare mvura yaitanga yomwedzi wazvitao yaibvoita inonzi kukura hundi ndiyonaya zvayo kuitira kuti sora rimere asi yezvino izvi mwaka yemvura chaiyo yasvika pamakore ataitiziva isisi kuma 1972-73-74-75 ndomanaira yaaiita zvokuti vazhinji vaizoendawo mukisimusi vatokanda potereza iye pamusoro vamwewo vaitozoenda mukisimusi vaakutokorera vana chibage kubva mumapindu mumagadheni muyo mune chirungu vachienda kuchikoro asi kana zvanyanyonesa isisu tine zvatinoita tinokwira mumakomo nehari dzedu toisa zviyo toikwidira pasi zviyo izvozvo zvinomuenzaniso wokuti zviyo izvozvo kana zvikadzi zvanyererwa nemvura zvichipinda nepasi hazvifaniri kumera munongoziva kuti zviyo kana zvakaiswa mumvura zvinomera kana zvamera mucherechedzo wekuti tinogona kuchirikwa nemwaka wemvura nezvatinoita kwedu tinenge tine masvikiro nemvura hatidi kushora nyaya yechivanhu vanhu vagena vandemiri chiriko tinongozviza kuti inambodimbuka chibage chaakuvhurura
zvii zvamungaite zvamuri kutarisira kana yakadimbuka changamira
kana yakadimbuka takatogadzirira zvakare kuita chivanhu chedu mafuwe nemukwerera nokuti tinoda kuti vanhu vasafe nenzara ndegaindi kutaurirei ndichiti kunzvimbo yandinotungamirira mutunga gore takaita mafuwe hatina kutora mazuva matatu mvura yachibva yanaya ichokwadi chandiitaura
asi vamwe vanoti kunetsa kunenge kwaakuitawo mvura kusanaya zvakaringana kunogonange kuchikonzerwawo nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda imi munotiwo
hongu andinga zvirambe vagongana nemiri chivanhu chinouya netsika dzakatisiyane nesiyane vana vamazuvano vavana vasingatsuri munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama chii kana tamumwaka uno wemvura atibvumire kupfeka zvitsvuku zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka saka vana vaakupesana netsika idzodzo vanofamba miriri pachena ende vachikoshesa kodzero dzavo zvinove zvataakupesana nazvo vamwe vanosvika munzvimbo dzatinouchika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tiuchike mvura pachivanhu chedu isisu vajongaka nemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuuchika mvura hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu munoziva zvanderera kwaakuenda chembere dzabhumaura dzisingasaende kumatenga ndodzinonodika hwawa ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire nekuti tinenge tichiuchika mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo kunyika kwangu saka hari idzodzo hatisi dzokungotamba nadzo hadzipwanyike hadzichene moto padziri ndo padziri dzine vanosvitika verudzi vanofanira kutoziva kuti tosvika takadari
avanga vari mambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin vari parunhare kwakare kumount darwin kumashonaland west ndodzokorora kumashonaland central nestudio 7 vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo makundano enhabvu yemuafrica e2023 africa cup of nations ari kutanga nhasi manheru ano kuivory coast nemutambo uri pakati peivory coast neguinea bissau kune nyika makumi maviri neina dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vabrian musekiwa kuti tinzwewo maonero avo
mutambo uri kwawanhasi uyu weivory coast versus guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose because matims acho ari kutamba nhasi ari kuvhura musangano ivory coast it's a very good it's a country ine mavery good players and also inyika ine strong history yesoccer and guinea inyikawo futi ine history yesoccer and ndiri kuona mutambo uyu unge uri uchanakidza chinhu chose nhasi
asi tiri kuona kuti guinea bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo
kana vakakwanisa kutora machanzisi munongoziva mukoma jonga game resoccer it's about taking your chances vakakwanisa kutora machanzisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa vachikwanisa kudefendawo zvinokwanisa kudaro but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neivory coast because ivory coast ine maplayers anotamba kueurope aneexperience vanogona saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma because ivory coast ine maplayers akatogovanana frank casey seko fondana ibrahim sangare maplayers who have been to the after the tournament before and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamiswawo Nigeria mumitambo iyoyo zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamiswawo Ivory Coast
zvinokwanisa kudaro sezvakataura paya paya kuti kana vakatorawo machanzi dzavo zvinokwanisa kudaro but vache vakaona matonamenzi aya mukomajonga matonamenzi ekuti now vaa serious inenge yatiwo competition chaiyo handione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline iri very close
ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage imi muri wenhabvo tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage
yes home advantage ndikutofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nenyaya yehome advantage kazhinji kazhinji makatarisa history yematournaments aya home country inopesera yatotora even mukombe wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs saka ndichitoriona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal nemorocco
haizi nyika yekuti tinochasira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vamusekewa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualify for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka ndi expect scoreline kunge iri too much. Ndirikuona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast kuti win by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.